Blessing tagara tine chirongwa chekubatsira avo vakarasikirwa nema incomes avo pa nguva ye lockdown. Vakaita se vanhu vane ma business madiki nevamwe vagara vari mu informal sector. Zvakare kune vamwe vakawanda ma citizens e Zimbabwe anogona kunge akaaffectika one way or the other nenyaya yekuti havachina mabasa. Tiri kupa mari inoita 200 pamunhu pamwedzi, kutanga mwedzi wo unoyu patakatanga lockdown. Tiri kuramba tichitaura nevebazi rezvemari kuti varambe vachitipawo mari iyoyo inoita kuti tibatsire vanhu ivavo. Saka ticharamba tine chirongwa ichocho.
Ko vari kumamisha vari kubatsirwawo sei muzvinafundo mavhima?
Kumaruzevha tiri kuramba tichienderera mberi nechirongwa chedu chekupa chikafu kuvanhu, kunyanya avo vakanga vasina kukohwa zvakanaka, uye vamwe vagara vaine maproblems ekuti maybe household inambuya vasisakwanise kuti vaseenze vega. Kana kuti household ine vana vega vakasiyiwa vasina umwe muriritiri. Izvozvo takagara tichizviita, plus takazoisa vamwe vakawanda vasina kukohwa zvakanaka mwaka wakapfuura. Saka maprograms iyaya ari kuramba achienderera mberi. Ndo zvicharamba zvichiitwa nebazi redu, asi ticharambawo tichitarisa kuona kuti pane mamwe maresources here atogona kuwana kuitira kuti tibatsire vanhu nepatinogona napo mumadhorobha pamwe nemumaruzevha.